Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 16, 2019. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nichiti nezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tambona manepeva nemadzuku ndozvo vari kutotitetera kuti kutenga zvinoda mafuta zvatova dambudziko kuno. Kana mbeu yacho kuti uitenge inosvika $300.
Zimbabwe yotarisana nenzara inotyisa zvisati zvamboitika munhoroondo yenyika.
Ndavativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri, uye kuti ivo vazivewo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa.
Bato remDC rinotungamirwa navanelson Chamisa nhasi raumba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vavo vatatu.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidza maemail nezvarazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa vachiti pega pega panoitika dambudziko tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuonai manewspaper kana kumaredhio, asi nyaya chaichaiyo kuti titi Zimbabwe mhere kuti munobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyaya chapita pamusi kapinda.
Chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa munyika iyi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vanosvika mamiriyoni manomwe nezviuru mazana manomwe kana kuti 7.7 million vakatarisana nenzara inotyisa muZimbabwe apo pasi rose ranga richipemberera zuva rekuwanisa vanhu kudya kwakakwana kana kuti World Food Day. Mhemberero idzi dzaitirwa kugweru nhasi uko kwange kuine vamiriri vehurumende nevemasangano anopa rubatsiro munyika. Sangano reFood and Agriculture Organization kana kuti FAO rinoti vanhu mamiriyoni mashanu nezviuru mazana mashanu vakatarisana nenzara kumaruwa zvikuru mukutanga kwandira kusvika kurume gore rinouya. Asi kubva mumwedzi uno kusvika munazvita vanhu mamiriyoni mana nezviuru mazana manomwe ndivo vanoda rubatsiro rwezvekudya. Imwe ongororo yakaitwa nesangano reZimbabwe Vulnerability Assessment kana kuti ZIMVAC inoratidzawo kuti mumadhorobha mune vanhu mamiriyoni maviri nezviuru mazana maviri vakatarisana nenzara inotyisa zvinonzi hazvisati zvamboitika munhoroondo yenyika. Ongororo iyi inoratidzawo kuti nzvimbo dzakaita seNorton neEpworth ndidzo dzine vanhu vakawandisa vakatarisana nenzara mumadhorobha. Nzara inonzi iri kukonzerwawo nekusanaya zvakanaka kwemvura mwaka wapfuura uye kudhura kwezvinhu zvichikonzerwa neupfumi hwenyika husina kumira zvakanaka. Mitengo yezvinhu inonzi yakakwira nezvikamu 40% kubva muzana zvobva kuti vakawanda vashaye chikafu. Mukuziya nezvenyaya iyi Tabata vamurawa Sibanda vekugokwe avo vati nzara yapfunya chisero munharaunda mavo.
Kuna kugokwe Blessing kwakaoma kune nyaya yekuti kana usiri mwana washabhuku kana unoziva kuti wanga uchidyira patoriki hausuwani.
Saka anenge achipa chikafu ndiani apa?
Chikafu tinoona kanjera wozvisukubhita kumashabhuku, mashabhuku ndootoitaidza vanhu vokupa kuti uyu ndewangu uyu hasi.
Vanenge vachikupa ichii chaizvo?
Vanotipa Zimbabwe pamwe mumusati 42 families toangura kubuda 5 zimapori saka ivo votora zvavo zvavanoda imozonzisiya nai zvasara.
Hakunawo here mamwe masangano akazvimirira ari kupawo vanhu chikafu munzvimbo yenyu?
mbomedeye na mshati mafinga munu wakaita shaiyeye mchara kwa wanongoja kema grupu wachinole dama shaiwa nukuti jula utopaye nukuti mwonte yeneze hakuna
gorela apela wana wana kukua zaka mira sei manji
lungo etano lungo tipakurona la mishana kukura la mapautu na uja na wame ere kukura la mashei na wame zopa wanongo na ungo wanao kuna anoku batira huku tuwa huya wite basha ili chuko kupa upaka chiroji kalo nuno kuna ungo sebe nchera maeka maviri chiroji wendu onetambu
zinu wana wargu enda kuchikoro ili shakanaka kana kini nzara ya kadari
kutoku wajipane mawewe ya kato zope chera ika isha kafu kieno pachitoro chetu che dororo chakapuwa kirija chokuti kipanike kuraramisa wana wachipiri wachikapa kutazi wano zonera
imi mune mwuri ya kakura shakadi
Nilewa sukuru wangu sebe Nima na wanu wangu la sikoni wali wachinae
Tineke takupinda mune mwe mwaka kurima Muruku kwanisa irikuwa na mbeu ni fertilizer kutimu gazirile shakare kurima mwaka unoi Shaka mirase
Nilukuneza ama yangu chani ya kanji ya 4000 Mutengo ya ato ndo ya ita mramba muruku uno Nero chuka chika isili kana muriwo Tangora na manembeva na majuru Nolo auto tipeche na kutipusenga zilo na mafuta Rato wata mbutiko kuno Kana mbeu ya ato Kutuhi chenge yene zita $300 Nolo auto mamorini hapa nchukua kuta kwa na mario
Kwa mbeu zia zinombo upi wabano zineke zichinzi ku Ze presidencia u nana komanda agrikaocha amusko juwani
Ito kwa ati zuni hizo yo zino kwe kwa mbakurupu kuna makosi kwa Nevamo wanenga wa chitanga o masingu wanenga kasimiki ya hakuna kutele kwa wanu wakachanga kari Nyo mbuda ipa hapo kutele kwa hudu wapele kwa Nemuna anenga ali mbosi klasi Wakati anga kutara ndio kwa nungu na kuwa na huu imbu kutani
Mungi mbo menyu umuno orara maniguri machicha isu
Muno mbo tinozi manzungu nimo Mbade munga Asima baya mani Adu kutenga Atungo singiri ya nane yusha asata Mali ato kumitengo unengo Kupida kuni wetuka Makuta makuta Abita $45 kata mariajo kutipa chite kito dolda mtikuwa nilane paketi ile
vamura wa sibanda mungarwe kugokwe wanga wachitora waruparunare kugokwe kwa kare Bato guru rinopikisa munyika remdc inotungamirwa naadvocate Nelson Chamisa nasirawo mbachikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuru emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evatedzeri vatatu vavachamisa Godwin Mangudya anoti panyaya inotevera
Mutauriro wavachamisa Dr. Ngululeko Sivanda vaudza vatori venhau kuti chikwata ichi chichange chichitungamirirwa negweta rine mukurumbira munyika advocate Tavani Mpofu uye chaumbwa nekuti vachamisa havadi nyaya dzeuori vati vachamisa vanogaraunzwa kuti kune uori huri kuitika mumakanzuro nekudaro vanoda kugadzirisa dambudziko iri
saka vativo ndinoda kuti ndigadzirise panel inoongorora nyaya idzodzo ichiita kuti vanhu vagone kuwana kwekutaura kana pane zvaitika zvisiri uye kuti ivo vazivo kana kune chiri kuitika vokurumidza kuzvigadzirisa
MDC ndiyo inotungamirira makanzuro akawanda munyika yose uye vasivanda vati dzimwe nguva vanonzwa kuti makanzuro aibato iri anokanganisa basa mushure mekuudzwa zvekuita nemakurukota ehurumende ayo anobva kuzanu PF vasivanda vati chikwata ichi chitange chichishanda nevagari mumakanzuro ose ari munyika uye vachamisa vachatambira nekuita zvinenge zvabva kuchikwata kwata ichi
tinenge tine manamba atinoti mahotline atichapa vanhu kuti vanogona kufona chero nguva dzipi vachitaura kana pane zviri kuitika zvavasingafarire kana kuti zvinomira zvavanofungata zvinomira zvakanaka izvozvo tinofunga kuti zvichabatsira kuti tizive zvakawandisa zvinoitika zvinenge zvichitadza kuzikanwa utungamiri wepane famba uchitaura nevanhu uye vanogona kuti kana vaona kuti paitika mhosva vodzoka kuna president Chamisa kuti aiwa pane munhu wenyu wakanganisa zvakati tafunga kuti anofa tinofanira kuwedzerwa kutora danho rakaita serino president vari kuti panguva dzese vachaurira naizvozvo
mukuru wesanano rechitungwiza nemanyame residents association vamavela skumalo varumbidza danho ratorwa nemdc vachiti zvakakosha kurwisa uori mumatunhu anoshanda ari pasi pemakanzuru
saka tinofara chose kuti zvatora hazvo nguva yakareba kuti danho iri ringe richiitika asi kuitika kwaro ikoku kunounza hope kunounza tariro kwatiri sevagari kuti zvichida zvingaitawo kuti mafambisirwo anoitwa mabasa mumakanzuru edu ange asina huori kana chioko muhomwe mukati zvakarewo tinotarisirawo kutiwo tikagadzirisa upenyu palocal government level evenwo kucentral government vanogona kuzodzidzawo zvakanaka zvine zvaakuitwawo nemakanzuru edu saka
vanongorora zvematongerwo enyika vakarerekera kubato rezanu pf vagadzira chirumanzu vaudza studio 7 kuti hapana zvitsva pane zvaitwa nemdc vachiti yave kutevedzera donzvo remutungamiri wenyika vaya masoni munangagwa rekurwisa uori vati mdc yatora danho iri nekuti inoziva kuti mumakanzuru mazhinji ainotonga mune uori hunotyisa asi vati zvakanaka kuti bato iri ritange kugadzirisa uori uhu vasivanda vati vachazivisa dzimwe nhengo dzechikwata ichi munguva pfupi inotevera uye chinotarisirwa kutanga basa mukati mumasvondo maviri anotevera zvichakadai vasivanda vazivisa kuti vachamisa vapa mamwe mabasa kuvatevedzeri vavo vatatu uye izvi zvakanangana nekusimbaradza bato nezvirongwa zvaro amai Linet Karenyekore ndivo vachange vachiona nezveparamende pamwe nekuumbwa kwebato muzvinafundo Welsh Mencube vachange vachiona nezvemabasa ebato pamwe nekuchidzana ne dzimwe nyika kwozotiwo vatenda ibiti ndivo vachange vachiona nezvegwara rebato pamwe nezvekutongwa kwematunhu ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangucha.
Vatori venhau pamwe nevashandi vemasangano ezvenhau vari kukurudzira hurumende kuti mumutemo uri kugadzwa weZimbabwe Media Commission Bill muve nezvikamu zvinoita kuti mashandiro avo avandudzwe kuitira kuti vakwanise kuwana mihoro yakanaka kuti vararame zvakanaka. Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wekunzwa pfungwa dzeveruzhinji mumasvingo kukomiti yeparamende inoona nezvekufambisa kwemashoko vatori venhau vati bhiri iri rakasiya nyaya yakakosha yekuti mashandiro avo agadziriswe vawane zvikwanisiro zvose kusanganisira mari yekutambira yakanaka nekuti vazhinji vavo vari kunonga sose nemuromo. Mutori venhau anoshandira masvingo Matthew Takona ati hurumende inofanira kuvandudza upenyu hwevatori venhau mubhiri iri nekuita kuti pave nehomwe inopuwa masangano enhau munyika kuitira kuti ibetsere vashandi pamwe nemasangano enhau anenge achiomerwa nenyaya yeupfumi hwenyika.
Industry inoudzamu muupenyu hwavanhu nokuti inokoshesa kuti vanhu vakwanise kunzikwa nokutaura mashoko avo vachinzika. Saka imedia inotaura nezvemarights saka inofanira kutsigirwa negovernment kuti ive nefundi inotsigira kuti media industry ifambe zvakanaka. Pakufamba kwayo zvakanaka chimunhu chikuru chinofanira kunyanya kuitwa ndechekuti taridzika kwemajournalists upenyu hwavo hunofanira kutaridzwa nekutsigirwa nefundi iyoyi kuti vave nemasararisa akanaka.
Mumwe wemutori wenhau watatenda chitagu ati upenyu hwevatori venhau munyika hunosiririsa nekuti vanotambiriswa mari shoma izvo zvinozopedzisira zvoita kuti vaite huori
kuti bhiri rakanganwa nyaya yemuhoro yevatori venhau vanofanira kunge vane National Employment Council inoita kuti vakwanise kubhagena mihoro yavo zvinova zvinopedza corruption mumajournalist nekuti vanenge vachikwanisa kupuwa mari inokwana ike zvino vari kungorarama havo vachiita basa ravo sokuti ndo basa ravo asi vanenge vachitotambura saka mari dzavo dzinofanira kuwedzera.
Mumwe mutori wenhau muzvare Mathalebo atsigira mashoko achiti bhiri iri rinofanira kugadzisa upenyu hwevatori venhau uye kuvakoshesa sezvo vachiita basa guru munyika.
Working conditions are easy clear mubhill iri so that's why tikuadvocata kuti vaise media fund inobetseredzawo kuita kuti upenyu hwemajournalists huve hunosimudzirikawo. That's why muchiona tichisanganawo nenyaya dzecorruption muchizotora mari dzinenge dzibva kune vanenge vane mari vanenge vatachiita mastories avo inyaya yekuti upenyu hwedu isusu husimudzirikewo nekuti hatina mari dzatiri kutambira dzinotarisirwa kumunhu anoshanda basa rakaita sezvizvi.
Vamwe vatori venhau vachema-chema kuti bhiri harifaniri kuva nezvikamu zvinoita kuti vatori venhau vasungwe kana vari pabasa ravo. Nhengo yekomiti iyi ichimirira mbizo muparamende vasettlement Chikwinya vati ivo kwavari kufamba kwose vatori venhau vari kutaura kuti vanoda kuti bhiri rigadzirise mashandiro avo pamwe nemararamiro avo munyika.
Kuti mashandiro vatapi venhau kana kuti ingadziyo maworking conditions pari zvino mutemo welabor unobvumidza kuti vashandi vemumapepa nhau vange vachiita maemployment council asi maemployer kunyanyanya hurumende haisi kuda kuti paita maemployment council zvinoreva izvo kuti mahorero emajournalist kana kuti zvokushandisa zvavo mumabasa avo hazvina nzvimbo yekuzvitaurira zvinoita kuti majournalist apedzisire akushandisa zvinhu zvisina kukwanisira nhau dzobuda dzisina kunaka saka vari kufungidzira kuti mutemo wezmc watiri kugadzira ukanyora kuti panofanira kuva neemployment council kungonyora izvozvo chete zvinobatsira kuti hurumende inge ichitevedza mutemo.
Zimbabwe Media Commission Bill ndeumwe wemutemo mitatu inoda kuvandudza mutemo weIPA inosanganisira Freedom of Information Bill neData Protection Bill. Asi vatori venhau vanoti zvimwe zvikamu sezvekusungwa kwevatori venhau kupiwa kwegurukota rezvekufambisa kwemashoko masimba ekupindira mafambisirwo ebasa reZimbabwe Media Commission zvinoita kuti IPA idzoswe muchihwande uye yava nezita rakachinja itsva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandhi Maramba.
Iko zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vafa mugini mukuratidzira kune mhirizhonga kwemazuva maviri veruzhinji vachiratidzira kusafara kwavo nedanho remutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde rekuda kuwedzera temu yavo vari panyanga vachitungamira nyika iyi. Vafa vanosanganisira mupurisa pamwe neveruzhinji. Mapurisa mudunhu rekumaodzanyemba kweNigeria abvisa munhapwa varume vechidiki mazana matatu kubva pachikoro chechitendero chechiIslam uko varume ava vaigara vakaiswa cheni vachimbunyikidzwa. Izvi zvakaitika nezuro muDaure zvichitevera kutiza kwakaita vamwe vadzidzi vakaudza mapurisa zviri kuitika pachikoro ichi. Rimwe sangano rinorwira kodzero dzevanhu reZimbabwe Human Rights Organization South Africa nezuro rakaparura chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko. Sachigaro vesangano iri vaAzaria Dube Nduna vanoti sangano ravo rakaita izvi nekuona kuomerwa kuri kuita vana veZimbabwe vari muSouth Africa zvikuru mune zveupfumi pamwe nemararamiro avo. VaDube Nduna vanotiwo vari kushandawo pamwe chete nemuzinda weZimbabwe uri muSouth Africa mukuunganidzwa kwemari ichange ichibatsira vanenge vasangana nematambudziko. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navaDube Nduna pamusoro pechirongwa chavo ichi.
Tanga tichifonerwa navanhu kana kutumidzwa maemail nezvirazvo muZimbabwe zviri muSouth Africa kubva kumatimana ose vachiti pega pega panoitika dambudziko zvikuru pakatika xenophobia pakati vanhu vafira mugodhi tinongokuonai zvikuru kumaTV nekungokuona manispaper kana kumaredhio asi nyachacha yekuti titi Zimbabwe mhenderi simunobatsira chini kana maleaders eZimbabwe pane nyachapucha pamusi kupapinda sekatika kunati dambudziko nderemari kana kumirira zvira zvedu zvokuti Zimbabwe kumaasylum uku vanongobatidza vachibviswa ma1000 zvonzi vanonoka nokuti havazviri kodzero dzavo kuti tikwanise kumuruka kuinda iko kuno kunomirira maleaders emhenderi tichachawanda mari. Saka takaona kuti maZimbabwe nzi atingatadzi kuita zvinoitwawo kana namanajeri kuti chini tive nehomwe yedu inonzi yeZimbabwe Diaspora Foundation titi muZimbabwe rumwe nomwe uri munomu akwanise kuti pamwe dzumwe nomwe tikondribute ma12 rand tichishandisa maSMS sikurunga kwatakaita kuti munhu anowana SMS mufoni make obva ati yes akati yes anobva donate 12 rand maondera tikata muno 3.7 million saka pavano 980,000 takaona kuti vana mabasa vakanaka saka 300,000 vakakwanisa kuti vabvise ma 12 rand awa zvinobatsira zvikuru kuti patika dambudziko tikwanise kubetsera vanhu vedu
vanhu vakatambira sei chirongwa ichi pamakachiparura
ndingati takaita receipt zvikuru kumaticha ari munomu nevanoshanda kumamaini vatoti mamining artisans nevangu vanoshanda kuconstruction tichivafunza kuti munozviona sei vakabva vati nyatinga kubudzai ndekuti makanonoka kuita chirongwa ichi tarisa mone vanhu vazhinji vakafira munomu vakatamburira munomu vakachengeterwa munomu vabereka chira kumusha ine makanguri maita chirongwa ichi torofaraenda dzimari yakanyakuwanda zvikuru uyesi tinotoshanda tikuna kudobvisa kana ivhen ma20 rand acho nokuti takati isisu vamwe vakadhonata nama12 rand masms asi vanokorawo zvakanaka vane mari vanokwanisa kukanda ma20 rand kushandisa maakaunti atakatumira pasocial media mabusinessmen vanokwanisa kutibata pawebsite yedu vatanga vatibata kuti tikakwanisa kutora mariko dzavo nokuti ndo vanenge vari vatsigiri vechirongwa ichi
munhu ari kutarisirwa kuunga achibhadhara mari uye kuti unge uchibhadhara unofanira kunge vatanga vanyorese here kuve nhengo
chirongwa ichi takachiparura chiri checharity chiri chokubatsira hapana vatinorekodha hapana vatinonyora kuzvekwa vamabhizinesi voga vakati vanotanga vatibata kuwebsite yedu takangoti vana vezimbabwe patikataura navo umwe noumwe ngaakontribute 12 rand achishandisa foni yake pana masms avacharisisa pavhiki rino amusho pazuva ramangwana kana kuchera mangwana then vanongodhonita nefoni 12 rand vanoita 12 rand muairtime yavo kana kuti vanokwanisa kutora maakaunti atakatumira pasocial media kana ari pawebsite vongotransfera ma20 rand chini pamwe dzumwe noumwe haisiri polisi kuti chini mangwana munhu anouya akazoclaima asi kuti vanhu vachavona zvatakavataurira pakutanga kuti pachatika madambudziko akati nakati mari yavo pakumira kudini kubatsira zvaro zvezimbabwe
panounganidzwa mari vadhuve panoita mutauro munozochengetedza sei mari dzinenge dzabviswa nevanhu idzi
pane munhu atinoti chief accountant wedzimbabwe diaspora uyu tinomutora kubva kuvanhu habvi kumasangano awa nekuti takaona kuti tikaita tiri tega isu hazvinganyanyofadza saka tichatora accountant anobva muvanhu ndiani anga ari mubati wemari then vanhu vachange vashanda nemari tichavatora kubva kuna vanhu uye United Front Diaspora Committee ichangevo kana naiyovo kana nehurumende iri munomu ichinyatsoonavo kuti ko iyo mari iyi yabvisiwa iyi iri kushandiswa nomazvo here hationi tiri tega nekuti takatanga taendavo kupi kuhurumende yedu kune chirongwa ichi
avo vanga vari sachigaro vesangano rezimbabwe human rights organization south africa vaazaria dube nduna vachitaura vari parunare kujohannesburg south africa najonga kandemiri westudio 7 makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda wevoice of america uri muwashington dc munhau dzedu dzemitambo chikwata chenyika chemutambo wenetball chemagames chiri kunanga kusouth africa kumakwikwi e2019 africa netball championships Michael Kariati anoti panyaya inotevera
chekwata ichi chiri kusimuka nechina chakananga kucape town south africa kumakundano e2019 africa netball championships ayo ari kutanga musi wa18 kusvika musi wa23 Gumiguru aive captain wechikwata ichi kuworld cup pepeshwa siya chitema akaenda kuzororo nzvimbo yake ichitorwa nafelicitas kwangwa uyo ari kutarisira mashiripiti zvekare kumaafrica championships aya
Sika za takambo isa ku Liverpool we just expect to continue from where we left saka ngavatarisira goma resorts achayevenu
kwangwa ari kuvimbisa vatsigiri vechikwata ichi huchi nemukaka achiti iye kunyange hazvo south africa ichiwanzovaremera chinangwa chavo kudzoka kumba nemukombe uyu
machances ekutora mukombe aripo but south africa I think we still have a lot to learn but considering the fact that it's second up in Liverpool and it was also a learning itself on the way I think we'll try new skills and everything and I think we can be a better side as compared with what we were last time
zvikwata zvisere ndizvo zviri kusangana kumakundano aya asi Zimbabwe iri kutarisira hondo yakasimba kubva kusouth africa Malawi neUganda idzo dzakakwikwidzawo zvine mutsindo ku 2019 World Cup. Zimbabwe iri mugungano regroup A pamwe chete neUganda, Kenya neTanzania. South Africa, Malawi, Zambia neLesotho dziri mugroup B. Murairidzi wechikwata ichi, Ropafadzo Mutsauki, anoti vari kutarisira kubuda zvakanaka kumakundano aya sezvo chikwata chake chakabatana.
Pane tikachenje kayega, pane zvinoafektika, pane zvinodi zvinoimbova. Saka ndinotarisira kuti pachaita machanges ende pachaita kushaka kwetimu. Asi hatitarisiri kushaya marizoti nekuti timu yagara yakabatana.
MaJames akasimudza pasi rese kuma 2019 World Cup kuLiverpool, England. Uko vakapedza vari pachinhano chechisere muWorld Cup yavo yekutanga. Zvichitevera zvavakaita kuLiverpool, vateveri vemutambo uyu muZimbabwe vari kuda mukombe weAfrica uyu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Iko zvine asvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu che Let's Talk ngati kurukurei chatinokupakurirai nemusi wechipiri, china nechishanu paFacebook page yedu yeVOA Shona chichikokerwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa mamiriro akaita zvinhu munyika.
Margaret Funani Pretoria, Centurion.
Taurai tinzi.
First and foremost, wanile Zimbabwe kashupika, katambutika. And ukata kubunja munarumuna South Africa and wanile kuti what is the next move for us Zimbabwe. Because, like, for example, in 2007, we make her say kuti in 3 months or so I'll be going back home. Maybe ngai daunga ni tamari, kuti ndigo, tanga kuita chino ne chino chese, kuti kire ne cho yu ne mburiya. But wakata zono kuti aiwa, kuti ne cha wawuri, kuti kandida from zero. And when you think of that, it's that life. Because at the end of the day, at least they are having something to eat. Maxine and Muscat in my years, I can't see 2008. But in the
Muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nezvaro reZimbabwe zviri kunze kwenyika. Taka tarisawo zviri kuitwa nevari kuSouth Africa zvekubatsirana munguva yematambudziko. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiyai muina mutungamiri Nkomo. Asi sezvo nguva yedu yapera, regai titarise misoro yenhau. Tovatashika kwa mvura yacheka makumbo. Zimbabwe yotarisana nenzara inochikisa zvisati zvamboneka munoronde yenyika. MDC inotungamirwa naVanelson Chamisa youmba chikwata chichange chichiongorora nekugadzirisa nyaya dzeuori mumakanzuro emunyika pamwe nekuvandudza mabasa evateedzeri vatatu vavachamisa. chirongwa cheZimbabwe Diaspora Foundation icho chichabatsira zvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa munguva dzematambudziko chinoparurwa. Tichange tichitaura nevechikwata ichi pachirongwa cheLive Talk. Musakanganwewo kuteerera nhau dzedu dzemangwanani dzinotanga na 6 mangwanani anhasi. Aiwa, tasvika kumagumo echirongwa chedu. Ndini Blessing Zulu.
Soko isika tisenda baku VOA ndem.